ZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 24 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube vanotarisirwa kuparura bhajeti ra2022 mangwana musi wechina. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti nyaya dzavo dzakawanda dzavari kupomerwa hadzisiri kutongwa dzichipera kumatare edzimhosva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube vanotarisirwa kuparura bhajeti ra2022 mangwana china. VaNcube vakavimbisa kuti bhajeti ravo richarerekera mukubatsira varombo vachitizve mapazi ehurumende akakumbira mari yakawanda isingakwaniswi kuwanikwa nehurumende. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paNational University of Science and Technology muzvinafundo Stevenson Dlamini vanoti vanhu vose vakamirira kunzwa zvichataurwa navaNcube sezvo mapazi mazhinji ehurumende achida rubatsiro pamwe chete nemaindastiri. VaDlamini vanoti vane tarisiro yekuti vaNcube vachapa mari yakawana kumapazi ezveutano nezvekurima.
Vakosha ndezvekuti tikuona kuti vanhu vazhinji vairarama nekutengesa, vamwe vairarama neyatinoti informal sector, vakarasikirwa neupenyu hwavo nesource of income. Saka takatarisira kuti awedzere pasocial protection. Takatarisira kuti zvinhu zvakaita semasocial grants, semacash transfers haimbopa vanhu akazo chiwa neinflation. Tikutarisira kuti awedzere ipapo nekuti vanhu vazhinji havasina nzira yekurarama neizvakakonzerwa neCovid lockdown.
Chii chamakatarisira kubva kuna vamutuli Ncube takatarisa kunyaya dzezveutano?
Tikutarisira kuti zvipatara zvizhinji zviri kuda ku mbowedzerwa. Tichitarisira kazhinji hapana mishina yekushandiswa muzvipatara, hapana mishonga. Saka tinotarisira kuti bhajeti uya ichakoshesa zveutano mahospitals emagovernments. Tikutarisira kuti vachaitwa program yekubhusta maSMEs avo vanozvishanda, mabhizinesis ari kutanho remanufacturing. Tikutarisira kuti government ichaita an investment fund ichabatsira vashandi kana kuti mabhizinesi ari pamanufacturing.
Ko, kana makatarisa kune zvekurima Profesa Dlamini, chii chamunoda kuti vamutuli Ncube vaite?
Tikatarisa paagriculture, zvatiutarisira nezvekuti vachaiswa mari yakati muagriculture. Nekuti agriculture tikuitarisira kuti haigumiri pakurima chete, asi pane maindustries mazhinji anorarama neagriculture. yatinoti agriculture value chain. Saa tukutarisira kuti mturi achawedzera mari kunyanya pama value addition processes e agriculture. Iyeve tukutarisira kuti nyaya e COVID yakatochinja nzira yekushanda munyika muekonomi. Takushandisa ma computers kazhinji. Saka tikutarisira kuti pachawedzera expenditure pa yatinoti ICTS infrastructure, information communication technology systems infrastructure.
Izvi zvichabatsira sei uye zvichabatsira ani?
Izvi zvichabatsira kazhinji ma departments of government kuti vanoda kutanga ma business zviite nyore kuti vawane kubatsirwa kunyanya kuchishandiswa macomputers kana kuti ma internet. Saka tikutarisira kuti achawedzera ipapo izvo. Kuvashandi vehurumende tikutarisira kuti achawedzera nekuti inflation iri pa 53% izvozvo. Zvikureva kuti mari yaihurwa nevashandi vehurumende kutanga kwegore haichatengi yakadzikira kurema kwayo ne 53%. Saka tikutarisira kuti gore rinouya achawedzera macivil servants mari achishandisa auction rate achavasvitsa palevhel yavanga vari muna 2010. Ndozvatikutarisira nekuti upenyu hwakauma. Ndozvandikati ndo zvakatikoshei zvatikutarisira kuona mubhajeti ya honorable minister.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paNational University of Science and Technology muzvinafundo Stevenson Dlamini vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti zviri pachena kuti mapurisa ari kuvambunyikidza sezvo nyaya dzavo dzakawanda dzavari kupomerwa dzisiri kutongwa dzichipera kumatare edzimhosva. Nemusi wemuvhuro majistrate womuHarare amai Vongai Guwiro vakatenderana nemagweta avaNgarivhume kuti vachuchusi vanyatsogadzirisa mapepa ekuvapomera mhosva nekuti ainge asina kujeka panyaya yavari kupomerwa yekuti vaikurudzira kana kuda kumanikidza vanhu kuti vapidigure hurumende musi wa20 Chikunguru gore rapera. Gweta ravo vaHarrison Nkomo vanoti mapurisa ari kungovapomera mhosva dzisingaenderani nechikamu chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act kwavari kuti vakatyora. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvomukati menyika vakazembe-kazembe sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi vanowanzoti vanopikisa vanotyora mutemo kuti vaonererwe nevekunze nekusvibisa hurumende. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vaNgarivhume.
VaZulu, nyaya dzedu dziriko kumatare hapana chiri kufamba. Tava nenguva inodarike gore nemwedzi inoraudzira tichingoenda kumatare dzimhosva tichidzoka. Yaimbonzi inofanira kutongwa ipere, iri kungoenda iri kungodzoka. Musuno Zulu ndanga ndiriko, hapana prosecutor wacho chaye chaye anga asipo, akashayikwa akatsvagwa. Magistrate unotonge nyaya yacho vanga vasipo, ikatoverengwa noumwe anga aripo, judgment exception yedu. Saka hakuna chiri kufamba, zvakamira kusitika chaiko. Saka yanguva nyaya kungoenda kumakoti nekudzoka.
Asi vakakudzorera here gwaro renyu rekufambisa kana kuti passport?
Passport rangu vanaro, havana kutidzosere magwaro edu ese ekufamba. Ndichikuenda kundomangara kumapurisa kamwe pavhiki. Zuro wacho ndakaenda kucourt ndatobva nekuwater falls police kundomangara kundoripota kuti ndizikanonzi ndiripo handina kwendakaenda. Saka nyaya dzacho ndeiye tinoti muchirungu persecution, haisi prosecution. Ndezvekungorwadzisa kuti tinokurwadzisa kusvika wanyarara. Zvinoisa hatinyarari.
Sezvo nyika yatarisana nesarudzo dzemabielections, vamwe vari kukurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Imi muri kuitawo sei uye muri kupindawo here musarudzo idzi?
Tiri kukurudzira vatsigiri vedu zvakanyanya kuti vanyorese kuvhota. Ende gore rinouya tinotarisira kuti pasarudzo dzemabielections tinonga titoreport chitoparticipata. But chikuru chatiri kutarisana nacho iko zvino, tiri kukurudzirana kuti vana veZimbabwe tigone kushanda pamwe chete takatarisana nesarudzo ya 2023.
Izvi munenge muchizviita sei?
Tiri kukurudzira macitizens nevatsigiri vedu kuti vagamuchire gwara rekushandidzana nemamwe mapato kuti tigone kukunda ZANU-PF. Tisadivide mavhoti eopposition asi timaise mundiro imwe chete kuitira kuti tikunde Munangagwa neboka rake.
Mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vari parunhare kuHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Nezuro dare redzimosva mubindura rakarasa nyaya yeumwe murume aipomerwa mosva yekunyomba nekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Mutsigiri webato reZANU-PF Goodman Musariri akasungwa gore rapera achipomerwa mosva yekufambisa mashoko okutsigira mutevedzeri wavamunangagwa vaConstantino Chiwenga pana vamunangagwa. Zvinogara zvichitaurwa kuti bato reZANU-PF rine mapande maviri, rimwe rinotsigira vamunangagwa, rimwe richinzi riri kutsigira vaChiwenga. Svondo rapera dare redzimosva muBidebridge rakarasa mosva yeumwe murume nemukadzi wake vakange vachipomerwa mosva yekuzvidza nekunyomba zita remutungamiri wenyika. Nyanzvi mune zvemutemo vachishandira muguta reToronto kuCanada vaSilas Chekera vanoti mutemo uyu hauzikanwi paunotangira nepaunoperera uye unotyora kodzero dzevanhu.
Pamaererano nemutemo uyu wekunyomba kana kuzvidza hofisi yemutungamiri wenyika, pane zvinhu zvitatu zvandingangotaura nezvazvo. Chokutanga kubvunza mubvunzo wekuti iye mutemo wacho iwowo wakarerekerei, basa rawo nderei? Nokuti kana uri baba, kana makutsvaga rukudzo necheremerera kuburikidza neshamu kana bhande kana zvibhakera, semuonero angu ini pane pamunenge mapotsa. Nokuti rukudzo necheremerera zvinofanira kubuda kuburikidza nemabasa amunoita imi sababa. Takaritasana nenyaya yatinayo semutungamiri wenyika, haudi mutemo kuti uwane cheremerera norukudzo.
Ko mutemo uyu wakamira seiko chaizvo? Unoita sounonetsa kunzwisisa.
Mutemo uyu, saka muri kuona nyaya zhinji yekumataro kudziri kunoraswa. Mutemo uyu unoklasha kana kuti kupikisana nedzimwe nguva nebumbiro remutemo constitution yedu inova ndiyo iri pamusoro pemurau yese munyika medu. Bumbiro rinotipa kodzero yokutaura takasununguka, yavanoti pachirungu free speech kana freedom of speech. Saka kana ndakuzonzi ini mukutaura imomo kana zvatarisirana nemukuru wenyika, zvaakuzonoita semhosva zvakare kuburikidza nekuti ndataura kuti chii, munoona kazhinji kazhinji nyaya dzacho dzinozonoraswa kumatare nokuti dare rinenge raakuti zvakataurwa izvi. Munhu akataura kuburikidza kodzero yake constitution. Saka mutemo iwoyu in some instances unoklasha ne right yes freedom of expression iri muconstitution.
Vachekera, mutemo uyu unotangira papi uchiguma papi kana takatarisa kodzero dzevanhu dzinovabvumidza kutaura zvavanoda?
Mutemo wacho iwowu unonetsa kuti tiunzwisise kuti unotangira papi uchiperera papi. Pamutemo, mutemo wega wega unofanira kunge uri certain. Tinofanira kunge tichiziva paunotangira nepaunogumira. Zvino mutemo wokunzi kunyomba kana kusora hofisi yemutungamiri wenyika, kuti tizive kuti mhosva yacho inotangira papi ichiperera papi, against the background yekuti ndine right to freedom of expression yandamboreva iyayi, zvinonetsa. Saka unozoona mujoni woga woga akudecide pachesi yogayaga kuti iyi mhosva iyi haisi mhosva, which then becomes a problem. Nyaya yemapamuenzaniso yemumwe ari kunzi akasungirwa kuti akati ada amunangagwa vasiya vasiyira vachivenga kuti nditi mhosva, handisi kunzwisisa kuti mhosva yerei yacho iri pai. So ndo imwe dambudziko riripo pamutemo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vachishandira muguta reToronto kuCanada, vaSilas Chekera vari parunhare kuCanada neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zvichitevera kuonekwa pasocial media kwevhidhiyo yairatidza vaEmerson Munangagwa vachiita sevakadhakwa, Newsday rinoti mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanoti vamunangagwa vakanga vasina kudhakwa uye vanongonwa hwahwa mumwedzi mitanhatu yekutanga kwegore, vachiti ndizvo zvinoitwa navamunangagwa gore roga roga kubva muna 1978. MuNewsday makare vatsigiri vatanhatu veMDC Alliance vakamiswa mberi kwedare nezuro vachipomerwa mhosva yekutuka mapurisa, vachiti imbwa dzamutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Vatanhatu ava vanoti Nobody Makoni, Batsirai Sora, Kudzai Sachio, Jacob Chigodora, Chipo Mungoshi naMemory Chikodze vakabvisiswa mari yechibatiso inoita zviuru zvishanu zvemadhora pamunhu vakaenda kudzimba dzavo. NewZimbabwe.com rinoti zvizvarwa zveZimbabwe makumi manomwe nezvitanhatu 76 zvakanga zvichidzoka kumusha kubva kuSouth Africa zvakatiza kubva panzvimbo inochengeterwa vanhu vachivhenekwa coronavirus kana kuti quarantine kuBite Bridge. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tikashamadzi kuti vanhu vakawanda vakurwara nepfungwa kuZimbabwe nechimiro chivatungamiri variko, vasingafungiri, vasinganzwiri, vane utsinye, vasina mwoyo. Munhu iye semusemindi akavharirwa mumba kanzi usamboshanda zvachose usabuda kune pandemic, semusemunhu iye ndiye ari kunzi bhadhara mari yeschool fees nemaus dollar, maus dollar acho asikawanikwi, hurumende iri kupa vanhu mabhondi. Semusemunhu iye ndiye ari kunzi bhadhara rendi, vamwe vari kutochembera mabhondi malandlord. Semusemunhu iye ndiri kunzi bhadhara bhiri remvura nekadzuro riri maus dollar. Semusemunhu iyeye futi haana kwaanoshanda, akarasikirwa nebasa pakangonzi garamba munguva yepandemic ichitanga. Haana kwaari kushanda, haana kwaanokwanisa kumupa mukurarama. Munhu iye angatadza kurwara nepfungwa iyi. Sei vanamunangagwa nekuru yake ZANUPF vane vasina kana urombo kana kubvunzwa utsitsikana kune vanhu? Nokuda kwaizvozvo munotoita varwere vepfungwa vakawanda. Semuse mutungamiri yendiye ari kuti ari kubhadhara vakagwa hondo imwe mari iri maus dollar, asi mushandi wehurumende achipuwa bhondi. Vana vese veZimbabwe vari kurarama muZimbabwe.
Mamukasei muri eZimbabwe. Indotsinha nomufesi uyu anga achitaura nyaya yenhengirikini weye kuti unonzi vaita nyaya dzokuti education education. Ndotsinhana naye ndichitaura kuti hakunawo munhu asingatombofunga unonzi muno Zimbabwe. Unzavhenda achitaura kuti mutikangasa mabasa edu, ichi basa ripi raukuita iwe? Basa ripi? Vhenda raunonge uchiita rokunzi unonzi basa, unonzi takangasa mabasa ripi? Zungu idzodzo zvori kupuwa izvozvo uri kutengesa izvo zvinhu ndounonzi basa iroro. Una basa rakadaro. Vanofungai musati maita zvinhu yakuna zvotanzi education management muchidzidza kupi? Iye vhenda iye ndiakabva nagraduate yakuti anzi, saka ndozvakagraduatira izvozvo kuti anzi unotengesa nzungunu nemustreet izvozvo kana kutengesa mahewu. Usangotaura zvimwe zvinhu zvisina kana musoro wako mana. Tinoda kuti makambani avhure, iwe zvawakadzidza utambirire mari izvozvo. Vabereki vako vagara pamutefetefe kuti kuti anzi tukasa mabasa edu muno, musaka vanhu musati demonstration. Demonstration kutoitwa ane mazvona.
Imwe mukasei mangwanani 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 nana mukoma Jonga, mangwanani nana mukoma Jonga, parisi parisi pastudio 7 apo. Ishi hazvaoma hama dzakuraiwa muno South Africa hama dzakuraiwa muno South Africa zvekuti taikumbira kuti mubvunze kune vakuru vehurumende kana ingava ZANU-PF kana ingava MDC kuti havagonori kutaura nevanhu vemuno South Africa nekuti Petersburg izvozvi yaipa vanhu vari kupindirwa door to door mazimbabweni ndo vari kudikanana kunyanya vamwe vese maforeners ava havasi kubatwa neproblem kuri kudikana mazimbabweni vari kuurayiwa zvakaipa saka taikumbirawo kubvunza kuti havagonori kutaura nehurumende yesouth africa nekuti vanhu vavangozivi hapana zvinhu zviri kutaurwa tirikungoona vanhu vavangonyarara hapana vanhu vari kungotaura dzimwe mhosva kana dzimwe nyaya saka taikumbirawo imwe vestudio 7 mutaura nevakuru kuti maforeners vari kuurayiwa muri kudiwo navo
ndinoti makadii vachamarari vestudio 7 kuno tinofara zvikuru tinokutendai nekuti pazvirongwa kuti panyuzi zviri kuitika kunyika kwedu nini ndinongoti zvangu mazimbabwe nzi ngatizoregistai kuvhota tiende tinovhota neuwandu hwedu hwose tivhotere purezidhendi wedu weshanduko ane vanhu pamwoyo asiri madhara ayo ataneta nawo anongoti promisa zvinhu zvenhema kubva vachitanga kutonga sinzi 1980 nanhasi hapana zvakaitwa saka hai handei tinoregista kuvhota tivhotere purezidhendi wedu weshanduko advocate Nelson Chamisa tiwane mabasa tiraramewo zvakanaka sezvinoita dzimwe nyika zvezvi tiri kutambura tiri kune dzimwe nyika tichisiya nyika yedu yakanaka kutodarika yadzo saka ngatiregistei kuvhota vanhu vamwari tivhotere purezidhendi weshanduko ngaapinde hake mukomana tinomutsigira standmeya simbi ndiri northern cape kukimbaloko
sadiko vana mukoma tanoka wande vana mukoma jongapo makasimba here isi tinofara titati pano papolokwana apa ndidivine matutu pano papolokwana apa ndizakukwazisawo zvangu vabereki vangu amai semu nababa semu pamponjana ndichida kutaura ndakananga na vatete avo vakataura vachitivo MDC iri kuwanikwa iyo ichisvibisa zita rezanupf ko iyo zanupf chairi kuvharidzira vatamisa vachisangana nevatsigiri vavo uye ndakanzwa vatete avo vachitaura vachiti kana zanupf uye mapurisa nemasoja vakada kuti vange vachisunga vanhu vose vava vari kuita izvozvo vanowanikwa vachisunga ko takawanikwa runganiko bato remdc richiisa nyaya kumapurisa richiripota asi panowanikwa pasina kana umwe anosungwa zvinova izvo zvinongoratidza kuti vatsigiri vezanupf vachamisa vangaponda mota dzavo here vachamisa vangakuvadza vatsigiri vavo here
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera nhasi vaemarson munangagwa vasvitsa makore mana vari mutungamiri wenyika munofungei pamusoro pebasa ravo pane zvachinja here tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vanoti hurumende yavo ichapinda mudura renyika rinochengeta mafuta ekufambisa dzimotikari igopinza munyika mamiriyoni makumi mashanu emadhiramu emafuta aya kuti zvibatsire kudzikisa mitengo yezvinhu munyika mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira pamusoro pekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotikari ayo ave kuramba achidhura zuva nezuva nyanzvi mune zvamabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti nyika zhinji dzave kuzarurwa sezvo chirwere checovid-19 chave kudzika vachiti izvi zvave kukonzera vanhu kufamba-famba uye kutenga asi zvinhu zvichiri zvishoma muzvitoro tabata muzvinafundo Masocha kuti vatiudze zvizere
chavari kutaura apa ndechokuti mafuta anoshandisa motokari muAmerica petrol nedizeri radura chaizvo chaizvo. Saka vanhu amakambani mazhinji vange vachichema kuhurumende kuti ngaione zvokuita ikwanise kuwana mikana yekuti zvinhu zvidzake mumashopu muno, kuti panokwira mitengo yana dhiziri petrol zvinhu zvinokwirawo. Saka America sedzimwe nyika dzakawanda wanda dzatinoona dzakaita sana Japan, India, South Korea vanenge vaine matura avo petrol nedhiziri namafuta endege, okuti kana kukaita maemergency vanobva vazovhura matura iwaya vachitengesera mafilling station ari munyika nemutengo wapasi. Saka ndiwo zvavafunga vaBiden kuti ngatimbodaro ike zvinono kuchema chema kuri kuita vanhu, petro iri kukwira chinoita kuti ikwire zvikonzero zvakawanda wanda, kuti pasi rose raakumuka manje nokuda ikonomi dzenyika dzepasi rose dzaakusumuka kubva muCovid.
Taakukwidzisa mutengo wemafuta okufambisa dzimotikari, chii
chikurukuru chiri kukwidza mutengo pasi rose wemafuta edzimotikari? Ndechokuti nyika zhinji dzanga dzakavhara ikonomi yadzo nokuda kweCovid dzava kuvhura. Saka kuvhura kuri kuita nyika idzodzo makambani achivhura, vanhu vari kutengawo mafuta, makambani atengawo mafuta epetrol nedhiziri kuchifamba. Uku kuri kubva mafuta nedhiziri kunyika kwacho ikoko. Kunyika dzacho dzakaita sana Saudi Arabia, dzakaita sana Libya, havachakwanisi kumita dhimandi, havachakwanisi kunge vachichera kana kubudisa peturo nedhiziri rinokwana kwazvinoda kutengwa, nekuti vari kuita vogo through zvecovid izvozvizvi. Saka vanenge vachingovhurawo pichana. Saka mafuta ari kuita mashoma, nyika dzakawanda dzichida mafuta iwawo, zvinozoita kuti mafuta aya adhurisise kunyika dzakawanda, nokuti zvine zvaakuti vasati vachamawana kwavari kumawana ikoko. Saka nyika dzacho dziri kungonzi madii kuwedzera, ivo vachiti hatizvikwanisi. Plus vanozva kuti vakawedzerawo mafuta iwawo kunyika idzi, praizi yechi mitengo yepetro nedhiziri inodzaka, ivo voruza.
Pakutaura kwaitwa navaBiden nezuro, vakataura vachiti vaita izvi zvokubudisa mafuta anegara akachengetewa aya kuitiravo kana zvinhu zvaoma, vachiti vatenderana vari kuita izvi pamwe chete nedzimwe nyika dzakaita sana India. Sei vachida kutenderana nedzimwe nyika pakushandisa mafuta avo avagara vakachengeta?
Zvinoitika ndezvokuti kunyika idzodzi dzavatenderana nadzo ndokunobva zvimwe zvinhu zvinotengeswa muAmerica zvakawanda wanda. Saka havangazviiti vega, nyika yoga yoga simba rayo rinobva mushamwari dzayo. Saka kunana South Korea, kunana Japan ndokunobva motikari dzakaita sana Toyota, makambani adzo ari munomu. Kunana India kune zvakawanda zvinobva ikoko. Saka vabvumirana nenyika idzodzi dzine dzimwe kuti aiwa, kuti ufumi hwedu hwagara hwenyika hwagara huchigidzana hufambe huchigidzana nenzira yanga iripo nechekare, chose ngatiite zvakati zvakati. Nokuti mazuva ano hakusina nyika ingati inomira yoga isina ushamwari nedzimwe nyika. Ndosaka zvavataurira neshamwari dzavo vakadai, vangatiite zvakati tobudisa mafuta atakaviga uko tichiitira maemergency waya, toramba tichigidzana sokuchidzana kwataachiita zvikepe zvinobvawo kunana Japan, kunana South Korea, India zvichiuya muno zvinezvowanawo mafuta akati chipei zvinhu zvacho muzvitoro. Isu zvatinotengesawo muno kuAmerica zvichienda kunyika idzodzo zvinezvoendawo zvichitakurwa namafuta anenge akachipa zvonosvika zvochipirawo vanhu vaikoko. Saka kuzvidzana kunoita nyika muzvakawanda wanda zveupfumi hwenyika zvinoita kuti kana pamafuta iwayaya epetrol nedhiziri zvinge zviri zvinhu zvinokosha kuti zviwiriranwe neshamwari panyika.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo, Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube vanotarisirwa kuparura bhajeti ra2022 mangwana china. Mutungamiriri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti nyaya dzavo dzakawanda dzavari kupomerwa hadzisiri kutongwa dzichipera kumatare edzimhosva. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.